zvikoro zvizhinji kwamutare zvadzorera vana kudzimba vakuru vezvikoro vachiti vana ava vanofanirwa kutanga vabvisa mari dzechikoro kunyange hazvo hurumende ichiti hapana mwana anofanirwa kudzingwa nekushayirwa mari zvikoro zvanga zvichidzosera vana kudzimba zvinosanganisira mutare junior school bering primary school sacred heart primary st dominic's high nezvimwe zvakadaro vabereki vataura nestudio 7 nhasi vati zviri kuitwa nevakuru vezvikoro izvi hazvina kunaka sezvo vakawanda vavo vari kunetsekana neupenyu sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika mumwe mugari wekuhobhaus amai dambudzo dhuve vanoti varwadzikana zvikuru nekudzoswa kwaita mwana wavo nhasi amai ava vanoti mwana wavo uyo anodzidza pamurahwa government primary school adzoswa pamwe nevamwe vana vakati wandei
ino semubereki zvira zvinondimirira mushe kuchikoro vana uri kudzingwa apa kumabhengi tikaenda kumabhengi uri kuswera wakamira popo wa30 $20 apa unogona kunge unowana 2-3 wada kuenda kuchikoro kana 4 mari aichaisi kubatana zvira zvinomira mushe zvinhu zviri kutinetsa zvakatomira zvira hazvina zvisi kuita zvakanaka
mumwe vabereki ava valouis katemo vemumusha wesakubva vanoti vane vana vaviri vanodzidza pamutare junior school vakatemo vanoti vakuru vezvikoro vanosungirwa kuita hurukuro nevabereki kwete kudzosera vana vavo kudzimba vakatemo vanoti vazotaurirana nevakuru vechikoro ichi kuti vakwanise kubvumirwa vana vavo kuti vafane kudzidza vachibvisa mari pashoma nepashoma
pakaitika payment plan nevabereki zvinhu zvinodini zvinhu zvinofamba zvakanaka nokuti ukaswera kubhengi unopiwa $30 2-3 months you haven't received your salary saka zvinhu zviri kutinetsa isu semaordinary citizens
munguva pfupi yapfuura pamusangano wakaitwa pakati pevabereki vakuru vezvedzidzo uye nemagweta anorwira kodzero dzevanhu muguta remutare zvakabuda pachena kuti vana havafaniri kudzingwa chikoro nenyaya yekushayirwa mari gweta rinorwira kodzero dzevanhu musangano rezimbabwe lawyers for human rights vapekita vagadza vakati sungano iri pakati pemubereki nechikoro kwete mwana nokudaro vana vechikoro havafanirwe kudzingwa
saka mwana hadzingirwi chikoro hasi for non-payment of school fees mutemo uri kei vataura ndawana vataura asi ndomunga vataurawo mapolisi zavo akanaka pane education pamwe pakuzoimplimenta ndopanoshata asi nenyaya yekuti imi maakuziva kodzero dzenyu kodzero yemwana ikatorwa manyanyi magweta handizvo here munotiponera tinouya tichikubatsira nhamba dzenu ndichipedzisa hangu ndisingatori nguva hotline yenu inoshanda 24/7 yekuti chero pakati tinoshandawo semachiremba mufungo imi kana mukaitawo emergency yatinotilidzawo emergency tinotomanya manya chero pari pakati pehusiku
pamusangano uyu vaedison mapungwana vanoshanda kubazi rezvedzidzo mudunhu remanicaland vakabvumawo kuti vana havafanirwi kudzingwa kunyange hazvo vabereki vachifanirwa kuita basa ravo
contract iri pakati pemubereki nechikoro mwana haangomuzivi kuti hai tii tinofanirwa kuita tii tinofanirwa kugadzirirwa tiri tendera unoziva mubereki nahed kuti zvinofanira kuitwa ndezvizvi anendika saka isuwo tichangogara pakuti mwanangu chikoro chavhurwa nhasi chifamba uende kupi kuchikoro tichinatoziva kuti hatina kumboapuruka hedhi hatina kubhadhara mari yacho zvese tongogara todumidzira mwana pane vazotaura nemaresources munode kuti tsvako dzacho dzitengwe nei mabhuku acho anoshandiswa atengwe nei saka ngatibatikane nedzidzo yevana vedu
vakuru vezvikoro varamba kutaura nestudio 7 pamusoro penyaya iyi vachiti havana mvumo kubva kubazi ravo yekutaura nevatori venhau ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.